Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zakare manero anasi uri musi wechipiri chivabu 25, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vavauraya varume vakauya vakafutira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafara muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varayiridzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrika dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera.
Vachaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi kukwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwi zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo chechi iripo iyo makare kare neanaenda achirwa navavuyi vasina mabvi ndopa vaivuya papa pane tsime ravo nemuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafara muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizouya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi zvinova zvakaitika. Sizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vatiwo ruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezo watotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti ruremekezo rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubana nayo mari yekuisa mastechu munozi akaiswa akasiyana siyana mamwe aya ekuti vanga vaitarisa nubwe nehanda here kana tavasi haiusiwo mufananidzo wobwe nehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa haina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa nekuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana Statue ya Mandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti Statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vengi vasina kadhi reZANUPF, mbuya nehanda vengi vasiri veZANUPF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chekuti tisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimurenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika dai mari yestechui yamboiswa paside yanogadzira rodhi kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya hawarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa nasisu John Rhodes kutanga muna 1889 hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897 vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopihwa mamwe madzishe motokari idzi vachiti madzishe anofanira kuchengetwa vachiti mukuru mukuru hanga igare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare Thomas Chiripano.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANUPF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, hori, pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Afrika iri kuenda mberi. Ndoziva yanga yavatsvinyirirwa kwenguva yakawanda asi ekuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndobvuma kuti maproblem tinawo asi tichienda mberi achapera. Kune vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimifungwa izvozvofura zvetu zvichaitaka.
Nhengo yeZANUPF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi dzanyaya iripo ndeyekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka ma instability za tukutara ayatukona ejitika munu mu Afrika mga mani nato matari sisa ano wunzwa niwa niwa waya wetu ya kuno kuchita kuti susu tisawirane tunambiti chikungwa.
Mutauri wabato le MDCT wa witness tuwe vati batu rao runo poka nanewa noti zware Africa Day arina kukosha vachiti zwisine ni matambuzi kwa Katar sana ni nyika zakawanda zemo Afrika batu rao runo kosha sarusununguko pamwene kubatana kwenyika izi
pane zakawanda zwisiri kufamba ne gwara munyika yedu ya Afrika asi izo zvazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrika takabatana tichitarisana nemachallenges esatinawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrika dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvidhu zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrika dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrika, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usikasviki munozva even nyika dzemuAfrika dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena. Asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrika vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe mataruse vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrika vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka.
Vanhu vakawanda vari patse kuende vari parumananzombe vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrika. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati pamwedai ndandisina kuzvarwa muAfrika. Asi hatingati pese patosangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu izvi hazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiyira kuvanhu dzimwe nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena, uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguwa iyo vakaremara vakawanda vari kushaya chouviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Va Brian Setole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa hunyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. Va Setole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugoma aya pane vari kugadzira ma window sills acho aya ma tombstone aya ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndososanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus bonding compound yacho inonama futi iyoyo, ndegadzira negranite stone iyoyo.
Vasitole, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongeswa top cell chet. Then grout yacho again tunogadzira ne granite stone iyoyo, inovoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
mudzimai wavo amai nomusasitole vanova parutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
Kusanganisa sometimes even my tools tetisina, I use my own hands kuti ndimixe even simba vana simba semunhu anenge ari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese zvitonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole amai Gladys Chibongo dzeve kuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira Taylor adhesivhi yamisitore ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Yakasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nokuti vanoshandisa topsoil. Saka sisi ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFolk Foundation iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 chete vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebhizinesi rake, ochienda padore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova business rake. Even mainvestor, ndisati ndambona investor anongo achingoti you have a good idea, ndoda kukupa mari, mainvestor anotanga achikuya achitaura kuti okay, pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vane mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs, panofanira kunge paine maforms ari kumadistricts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapply mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda, izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCovid-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 1,139, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kubatsanura nyika iyi. Vamwe vanhu varikuda kuti Nigeria ipatsanurwe, vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwedzi iri pasi pemiviri urongwa wemitambo yeOlympic Games kuti huitwe kuJapan, varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvizvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana peuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaisa chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo wejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyadzo zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrate kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinanho chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yekuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana chitaura zvemeans of production tikutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sanangoda gold. Zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kumamarkets kuti wane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pache zvayo it's a big market. Ni market ine more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tikuproducer madomasi, mazai, machickens tichienda ku DRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa. Chimwe chinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kuva ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadraught. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu atsunya tsopamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudirisa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi nyadze zveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Afrika ichanyanya kudzokera kumashure munyadze zveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava vari kukurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Michael Wewe Studio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuopod Munende kuti tinzwe maonero avo.
Wow, Mike, zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerusununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo tine gore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Theme iyi munoiona sei?
Ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu vari kuda mabasa, vari kuda utongi husina udzvinyiriri, vari kudawo mikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, nyaya ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara kuti vazonakirwa nemitambo iyi vazoitevera vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia inini mune kopa takuhodha kwamuri, tichihodha kwamuri vanhu vedu vanodilawo nezvekopa chivatsvakirawo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna na South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chi?
Apa takupinda mune yatinoti media economics. Tinotaura chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, mWashington chat zero one yaKanye West ikaridzo pamaradio station ari 100, there is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manumber. Muno muZimbabwe tovatati izvo zvine maradio station 6 Macheso obutsa nziyo, Japrezo obutsa nziyo, Wikiti obutsa nziyo. Manumbers emuzi ndiko kumwe kunodonedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Tichipete edu hurukuru yedu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva rangatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara ariko.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuopod Munende vachitaura naMichael Wewe Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. India. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manherano.
Sabata sutwa kumagumo echiromba chedu cha nasi. Anukonika ni mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC nchiti. Murare zvakanaka vateereri ndokufeye mpinzwa nauze isindebele.
Soko isika atesu.